Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 19, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana mukoti vanoenderera mberi nekuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende. Vamwe varwere voendeswa kunze kwenyika kunorapwa zvichitevera kuramwa mabasa kwavana mukoti vemunyika. MDCT inotungamirwa na Dr. Tokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi chimbi nemusi wemugovera kuvulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo mamwe mawadhi akavhurwa pachipatara chikuru chemuchinoi, hapana zviri kuitwa pachipatara ichi sezvo vamwe varwere vadzoserwa kumba nhasi vachinzi vanorapwa kumakiriniki. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Amai Esther Zawanda vekuLanesden avakauya nemunin'ina wavo nesvondo ave kurwadziwa nepamuviri paakatakura vanoti hapana zvaari kuitwa zvekuti vave kutyira kuti anogona kufa sezvo asisina simba. Amai Zawanda vanoti vave kutotsvaga chiremba wavo kuti munin'ina wavo abayiwe jekiseni rekuyamura kuti mwana abude.
Asi isusu sewedu mugwere atorine 5 days. Ashivadzwa nechi nepamuviri zvinoti nhasi tanchitoti daita kwanisa kuwana chiremba vomuinjuri vozinhasi derechikaisi nombochirwadza tisingazivi kuti madhokita cha asikuzviona here zvinototi papai ndatongodzokera kuti ndasiya mwana mucheche ndichitosvika ndogara kuLinesden ndichitosvika ipapa ndokwanisa kudzoka futi Manera.
Vatekshuwa moyo ava vanga vauya nemwana wavo akatyoka ruoko vanoti pavasvika mangwanani vanzi vadzokere kumba nekuti mishini yavo inovheneka kuti munhu akakuvara zvakadii haina anoshandisa sezvo vanoishandisa vave kuramwawo mabasa. Vanoti vazoenda nemwana wavo kunotariswa pane vanotarisa vakazvimirira voga avo vavabhadharisa madhora $50 nematanhatu kana zvichienzaniswa nepachipatara panobhadhariswa $20. Vamoyo vanoti chavagona hapana sezvo mwana wavo asina kutariswa pachinzi hapana chiremba.
Ndine mukomana wandasiyako saka vangoti maX-ray pana hasi kushanda endai kutown ndotaenda kutown anozoonekwa mangwana ndokungomirirawo kuti mangwana ari kukasuality kuno kwaari kungosvikira kwavari kutiti emergency kukasuality ingangoti aiangangoti wadhajuiya akangosangana.
Amai Stendiso Mubayiwa vanoti mwana wavo ave nemazuva matatu asina kurapwa akangochengetwa zvichinzi ngaaende kuchipatara chekuHarare.
Mune vashoko isu mwana wedu hasati ambobatsirika ane 3 days
hapana kana zvatiri kutongomboisana vachirambode hakuna kana mwana yanga asapose kuenda kuHarare anzi kuHarare kwacho takati anoenda kuHarare kuti kuHarare hapana kwatinoziva kuHarare ndikuzori wesidhareku.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi inoratidza kuti vanachiremba havasi kushanda semazuva ose pachipatara chemuchinhoi. Zvichakadaro vana mukoti vepachipatara chikuru chemuchinhoi vanoti vakagadzirira kusiya mabasa kana hurumende isingadi kunzwa zvisemo zvavo zvekuvawedzera mari sezvakaitwa vamwe vashandi vebazi rezveutano. Mumwe mukoti uyo anoshanda mukusunungutsa madzimai vana anoti akagadzira kusiya basa achiti hurumende haikoshese zvisemo zvavo.
Yapfuwa nehurumende
atabasa nazvo. Kuna zvaka vana basa nemanesi we are nothing to them. And ameno zvinenge zvaita ndizvozvo kana tafewa tafaiwa tongonogara kagumba ndisega tsango chiyabasa kakareka kuda kubasa chosora kubuda nzati saka ndakapindwa basa pa ZTV andizimwe basa pa ZTV ndakapinda pano pa ZTV
Vana mukoti vemuzvipatara zvehurumende vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa munyika yose vachiti vanoda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya yekuramwa mabasa kwavana mukoti, vamwe varwere vanoti vave kunorapwa kunze kwenyika zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti vachiti vave kutyira kuti vangafira muzvipatara pasina ari kuvatarisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti vamwe varwere vave kuenda kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, Botswana neZambia kuti vanobatsirwa ikoko zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana mukoti. Mumwe wevarwere vatataura navo vari papari renyatwa, amai Molini Chindove, vati vave nemazuva vachiuya kuchipatara kuti vabatsirwe asi hapana chiri kufamba. Amai Chindove vati vave kutoenda kuSouth Africa kunorapwa vachityira kuti vangafe nenyota iwo makumba ari mumvura.
Muchipatara munoma muna kana chiremba kana nesi zvekuti hapana kana ari kutomboti atenda kana kutirapa, saka ndogona kufa ndiri muno muchipatara. Saka hama dzangu dzatounganidza mari yekuti ndikwanise kunorapwa kunze kwenyika kuSouth Africa nenyaya yekuti zvipatara munomu zvavharwa.
Mumwe ane hama iri kurwara, amai Fiona Muchabaiwa, vati havasisina zvokuita kunze kwekutakura murwere wavo kuenda kuZambia mangwana kuti anorapwa, vachiti izvi zviri kuvadhurira.
Nyaya yemuzvipatara yatooma mufunge, kona iko zvinoenda kutotakura mwana kuenda naye kuZambia kuti ndizosvika kuti angarapwe ikoko, nokuti ndaedza zvipatara zvese zvehurumende zvandinokwanisa kubhadhara zvakavharwa zvese. Saka ndafunga kuti ndikaramba ndakatarisa mwana anogona kundifira. Saka ndakungoonawo zvekuti ndikandasvika mhiri ikoko kwaZambezi uku ndingaiti ndingaona anondibatsirawo here. Zvinhu zvatiomera kunyanya isusu veruzhinji vasina mari dzekutiende kumaprivate hospitals, hatikwanisi kunobhadhara maprivate. Saka tikaenda kuZambia takanzwa kuti vanobatsira, ndokwataa kutofamba kuti tiende takutokwira bhazi remanheru anhu tosvika mangwana kuseni toona kuti zvinofamba sei tasvika ikoko.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yabudisa pachena kuti zvipatara zvehurumende zvizhinji zvanga zvakavharwa zvave kukonzera kuti veruzhinji vari kuda kurapwa vabve kuzvipatara zvehurumende izvi kuti vanorapwa muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira. Vaubert Kasanze vanoti vatotakura mudzimai wavo kubva kuChegutu General Hospital kuti azorapwa pane chimwe chipatara chinoshanda chakazvimirira chiri muchitungwiza. VaKasanze vanoti kukwira bhazi zuva nezuva kubva kuChegutu kwavanogara kuenda kuchitungwiza kuri kuita kuti homwe yavo iboke. Bhodhi rinoona nezvekupinzwa mabasa kwevashandi vezveutano reHealth Services Board raburitsa mashoko ekuti vana mukoti vari pazororo vadzoke kubasa izvozvi. Bhodhi iri ratiwo vose vari kuramwa mabasa vadzingwa uye rakurudzira vadzingwa basa ava kuti vanyore tsamba dzekutsvaga basa zvakare kana vachiri kuda basa. Izvo zvinotevera mashoko akaburitswa nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti vakoti vese vari kuramwa mabasa vadzingwe pabasa. Asi sangano reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti kudzingwa kwakaitwa vana mukoti vehurumende pasina magwaro ekuvadzinga basa kunenge kuri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vana mukoti vari kuramwa mabasa vatange vachirapa varwere pachena mangwana muAfrica Unity Square muHarare uyewo nekuBulawayo. Vadongo vanoti vana mukoti vari kushungurudzwa zvikuru nemafambiro ari kuita zvino munyika pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilas Musanganya weStudio 7 navadongo nezvenyaya iyi.
Mangwana manurses vachanga vachirapa vechibatsira ruzhinji rweZimbabwe African Unity Square muHarare. Izvi manese vari kuzviita nerudo nechido chavo chekuti vanhu vanoda maZimbabweans, vanhu vanoda varwere, mapatients, maclients, we want our citizens to get the best in the health delivery system. And the situation right now iri kuvadzivisa kuti vange vari muzvipatara vachibatsira varwere saka vaona zvakakodzera kuti mangwana vasangane zvavo nemazimbabweans muHarare nemubhulawayo vichibatsirana pane zvingadiwa nevarwere kubva kuna ana mukoti ende chirongwa chakanaka chekuti ana mukoti vanenge vachisangana nevanhu vachitaura navo sezvo mana mukoti vari vanhu vevanhu vari vanhu vanoshanda nepublic vari vanhu vanoita mabasa akasiyana siyana anobudikidza nekukansela counseling kutora mablood pressure vichitaura nemacitizen enyika ino murunyararo
zvakamira sei panyaya iyoyi yavana mukoti pari zvino
pari zvino government yakadzinga vana mukoti sekuziva pamunoita ende isusu semusangano unomirira vana mukoti hatina kunzwisisa kuti government yadzinga vana mukoti nemhaka yei saka tanga takangomirira kuti tiwane matsamba anoratidza magwaro anoratidza kuti vana mukoti vadzinga mabasa tazokwanisa manheru ano masikati ndopatazonzwa kuti kune vamwe vashoma kune dzimwe nzvimbo kune mamwe mahospital vanga vechinzi matsamba avo ekudzimba mabasa anga avako isu prosesi yatanga taita tanga tati nokuti hatisi kurirana nazvo kudzimba mabasa kwavana mukoti nekuti hatisi kuona mhosva yavakaita tanga tanyorera employer wedu health board tichivapa deadline rekuresponda by today at 4 1600 hours vakatadza kuresponda tanga takavanyorera kuti taakutora matanho taakuapplya kuhigh court vazotiponera through lawyer ravo rekuhealth board vachiti ivo tinokumbirawo mutipe nguva yekusvika mangwana masikati natiko 4 o'clock vari kumboita consultation neofisi yaAttorney General panhaurwa iyoyo
avanga vari vaEnoch Dongo vanove munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare mutungamiri webato reNational People's Party varizve mutungamiri webato rePeople's Rainbow Coalition vanoti vatungamiri mune zvematangaro enyika vanofanirwa kukoshesa zvido zvevanhu pamwe nekugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji taurai Shava anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wePDP inotungamirwa naMai Lucia Matevenga weGeneral Council wabatanidzwa neExtraordinary Congress yebato iri muBulawayo nhasi, amai Mujuru vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vave vanoshandira vanhu kwete kushandisa zvenzvimbo zvavanenge vawana kuti vazvipfumise. Amai Mujuru, avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi, vati utongi hwebato reZANU-PF hwaunza matambudziko akawanda munyika, kusanganisira kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, uko vati ndiko kuri kukonzera kuramwa mabasa kwaana mukoti, vachiti vanhu munyika, vanofanirwa kusarudza utungamiri hwemapato matsva, ayo vati achakwanisa kubudisa nyika mumatambudziko airi.
We are seven, the one vakasiya kuma location, the one vakasiya kuma misha, so... Zvatiri kuda pano kuenda kunoshanda taziva hau ya being short change by this ZANU-PF government. It's not individuals that we want to remove, it's the system. So I know tiri kumusha, but it's fanira kutarudza leadership. It must be chosen in peace because tiri kuda kuti kuyera enda kakenya.
Pamusangano uyu uyo wasarudzawo vamwe vatungamiri vebato rePDP vaBenson Tini ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri waamai Matevenga uye vaTrevor Jones vasarudzwa kuve mubati wehomwe chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato chaive chakabatwa navasikumbuzo ndiweni avo vakasiya bato rePDP vaNtini vati vafara zvikuru kusarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri webato vachitiwo uyu mutoro mukuru wavachashandisa nepose pavanogona kuti vabatsire kuburitsa nyika mumatambudziko yakatarisana nawo pari zvino
zvatingavimbise ndezvonzi vana vezimbabwe takabatsirana pamwe chete including other coalitions nemamwe maparties de tikaona muono wokunzi vana vezimbabwe vari kuda kuti vabude mumadhaka avari toshanda takashinga kuti bude tese mumadhaka atiri tikaita muono iwo kana macoalitions haanetse kushanda asi tikashanda tine selfishness kuti kuzvida kuti ndichawana chiinini chigaro chipi then hakuna kwatiri kuenda
bato rePDP inotungamirwa naamai Matevenga rakazvipatsanura kubva kuPDP inotungamirwa navatendai Biti ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taurai Shava
Thank you.
MDCT inotungamirwa naDr. Thokozani Kupe iri kuita Congress yechimbi-chimbi nemuswe mugovera kuvulawayo. Bato iri rinoti riri kuita Congress iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo yebato zvichitevera kushaya kwemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri webato iri vaRobert Gutu vanoti vamiriri veMDCT vazhinji vari mudare reParamende vari kudivi ravo uye vari kutarisirwa kunge vari kuCongress iyi. Vagutu vanoti bato ravo harina kuvhara musuo pakushanda nemamwe mapato kusanganisira MDCT inotungamirwa naNelson Chamisa kana zvichiitwa chete muchokwadi uye nechinangwa chekubatsira nyika. Tanonoka wando Studio 7 abata vagutu kuti tinzwisise chakatarisirwa paCongress iyi.
Takatarisira ndechekuti pasarudziwe substantive president wemusangano. Saka chinhu chikuru chatinotarisira ndechekuti pachasarudzwa mutungamiriri mutsva.
Mune vatsigiri vakawanda here uye munopima huwandu hwavo sei?
Vatsigiri vedu Comrade Wande vakawanda mavhu nemarara. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vamire vagoona zvichaitika muguta reBulawayo musi wemugovera. Ndopa vachaona kuti Joshua bato iri rine vatsigiri vakawanda nhai, ende vatsigiri ava vatsigiri vatinotiwo muchirungu macongressional delegate. Nhamba inofanira kunge iripo inotopfuura zviru zvina. Muchirungu anotiwo 4,000.
Zvimwe zvezvinhu zvichatariswa necongress yenyu zvakaita sezvipi?
The extraordinary congress haingazokoniwi kutaura nezvesarudzo iyo inova yaapedo kudai.
Saka tingangoti hapasisina mukana wekuti muchashanda nerimwe bandi reMDC yenyu iyi?
Mukana uripo. Isu Comrade Wande tagara tiri vanhu vanoti tinoda zvinhu zvakanangana nedonzvo remutemo womusangano. Hatingamboti tavhara musuo zve tavhara goni rokuti hatingashandi nevamwe vedu vangava vebato redu vangava vamumapato. Chinangwa chedu chine chiri chokuti chetinge tichiita zvinovaka Zimbabwe here?
Hamuna kumbofunga zvokuti muchachinja zita rebato renyu?
Ngatimirei zvetinzwe zvichataura Congress, asi pari zvino sokuziva kwangu vanhu vari kufara nezita rokuti MD.
Pavamiririri vemuParamendi mune vangani uyezve ndevanani?
Kuti nditaure mazita avo ka Comrade Wande, handidi kuti ndipinze vamwe munjodzi nokuti tinoziva kuti kune vamwe vedu vanokwanisa kuzoita muchirungu yanonzi victimize.
Vaobeti Gutu vanove mutauriri weMDCT inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. VaMiguel Díaz-Canel vadongwa kuzove mutungamiri weCuba, chiitiko chekutanga mukati memakore makumi matanhatu kuti bato rinotevera utongo hwecommunism riri kutonga rive nemutungamiri asiri wemhuri yekwaCastro. Bepanhau rehurumende rinoti vaDíaz-Canel, avo vane makore makumi mashanu nemanomwe ekuberekwa uye vaive vasina vamwe vaiva kwikwidza pachigaro ichi, vakawana temu yemakore mashanu yekutungamira. Russia nasi yati inoda kuripwa neAmerica pamusoro pemitero yesimbi pamwe nealuminium. Russia yave nyika yechitatu ine mukurumbira musangano ra World Trade Organization kuita izvi. Batore National Constitutional Assembly kana kuti NCA riri kukurudzira nyika dzekumawirira kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende, richiti zvirango izvi zvisinei kuti zvakatemerwa vanhu vangani zvinofanirwa kubviswa. Mutauriri weNCA vamadhoku Chivasa vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo hainei nekuti nyika yakatarisana nesarudzo kana kuti kwete, vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira isingaudzwe zvekuita nenyika dzekumawirira. Asi nyika dzekumawirira dzakatemera vamwe vakuru ava zvirango dzakaita seAmerica dzakatozivisa kare kuti zvirango zvichabviswa chete kana hurumende yeZimbabwe yagadzirisa zvose zvakaita kuti zvirango izvi zvivepo, kunyange hazvo nyika idzi dzatotanga kare kubvisa zvirango izvi pane vamwe vakuru muzano PF pamwe nemakambani ane chekuita nehurumende. Mukuziya nezvenyaya iyi taita hurukuro nemukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhiwa mavhinga pamwe nenhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nokubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekurudziro yekuti zvirango zvibviswe iri kuitwa nebato reNCA.
Kana tichitaura tichitarisa pane zvamatongerwo enyika, especially kumapoka anoda kukwikwidza kuti anga achitsvagawo mutungamiri wavo, ndingati bato ravamadhuku ndorokutanga kuzivisa mhuri yeZimbabwe nokubvuma kuti zveshuwa nyika ino ina masanctions zvinoreva kuti hapana chatinokwanisa kuita chine pundutso as long masanctions yawa aripo. Asi tikatarisa bato iri ravamadhuku zvinoratidza kuti munhu ane njere, munhu anoziva kuti chinonzi sanction chii, kudai nyaya yokuti igweta. Ndo saka vachiziva kuti Zimbabwe pari zvino iri parumananzombe nenyaya yamasanctions. Asi vamwe vezvamatongerwo enyika vakaita sana MDC havabvumi, vanenge vachimboti hakuna masanctions nezvimwe zvakadero. Saka naizvozvo pato rezanu PF rinotambira mashoko ava madhuku namaoko ose richiti dei varamba vachienderera mberi kuudza mhomho yeZimbabwe kuti zanu PF inokwanisa kutonga nenyaya yamasanctions.
Vamavhinga, muri mumwe wevanhu vanombotaura pamusoro penyaya dzemasanctions kana zvirango, munotiwo nemashoko eNCA?
Ini ndinoti chekutanga, zvirango zvipiko zviri kutaurwa nebato reNCA? Tingataura here isu senyika kutoungana kutaura kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri kuti vasafamba vachipota nepasi rose vachinotenga zvinhu zvemudzimba dzavo? Ndo zvirango zviripo, hazvisi zvirango zveupfumi zvenyika. Ndo chekutanga. Chepiri ndechekudai, kana mukatanga iko zvino kutaura nyaya yekuti bisai zvirango zvekuti vanhu vasangofamba pose pose, idambudziko guru ramunenge maita, nekuti zvava kureva kuti hapatisina chichavasunda kuti vaite zvakanaka panguva yesarudzo yatapinda iyi. Ini ndinoona kuti dai taita kuti hurumende yezanu PF yambodzamisa pfungwa, yaona kuti kune mhaka yeiko vatungamiri vayo vakatemerwa zvirango zvekuti vasafambe fambe vambogara pasi vagadzisa nyika, ngatiendei kusarudzo toona kuti sarudzo idzi dzakambomira sei, dzaitwa zvakanaka here chekutanga, murunyararo here, pasina mhirizhonga, mauto haana kupindira here?
Vachirumhanzi, munotii nemashoko ava mavhinga?
Vamazinga ndofunga tagara tinongovaziva kuti munhu anongopokana nezvinoitwa kuno kumusha. Asi chokwadi vanochiziva nenjere dzavo dzokuti zvinoitwa nehurumende zvinobva mukufamba. Kana ivo vachiti zvirango zviripo izvi ndezvevatungamiri vezanu PF kuti vasafamba, ndofunga munhu asingadi kutaura chokwadi. Honai iye zvino vamunangagwa vanga vari kuChina vachikurukura nomukuru wokuChina. Saka vanotaurire vamazinga kuti kuenda kwakaita vamunangagwa kuChina kunoita zvibvumirano zvazvisingafaniri kuitwa.
Vamavhinga, zvirango zvikasabviswawo, hamuoni here kuti inogonawo kuita nzira yehurumende yekuzochemawo zvakare kuti takakundikana kuita chakati nechakati nenyaya yezvirango izvozvo?
Hakwaniko, vagara vanongochema nezvisipo. zviri pachena kuti zvirango zviri kunzi zvirango izvi hazvina kugadzwa nesangano repasi rose reUnited Nations ndochokwadi hacho kureva kuti vamunange gondamo vakasununguka seZANU PF kuenda kuChina semaendero avakaita vachinohodha maskipa 15 million nemakepes ekukambira asi vanhu vachishava chokudya. Dambudziko renyika yezimbabwe tinoriziva kuti hairisi dambudziko rezvirango, idambudziko reuori kutadza kutonga neundingoveni huri pachena hunozivikanwa nemunhu wese. Iko zvino vana mukoti vanenge vachirangwa mabasa vachikumbirawo mari dziri nani dzekuti vaone kurarama. Pedzezvo vatungamiri venyika vovadzinga mabasa. Ko ndo chiicho ndo matambudziko atinawo mukati mezvavo, matambudziko eutongi.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Manzwa zvakare kubva kune nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vari parunare muHarare neStudio 7.
Pakapera hondo yechipiri yepasi pose, America yakatangidza chirongwa cheMarshall Plan makore makumi manomwe apfuura kuri kubatsira nyika dzemuEurope kuti dzivake nyika dzavo dzakange dzaparadzwa nehondo mbiri idzi. Pakati pa 1948 na1951 America yakapinza munyika dzemuEurope mari inoita mabhiriyoni gumi nematatu emadhora. Pakupemberera zuva rokusvitsa makore makumi manomwe echirongwa cheMarshall Plan, mutevedzeri wegurukota rebazi rinoona nezvekudyidzana nenyika dzekuEurope neAsia muAmerica vaWes Mitchell vanoti mune dzimwe hondo dzakaitika nyika dzakakunda dzaitorera vapakunda zvinhu zvese, asi America yakaramba iri munyika dzayakanga yakunda ichidzibatsira kuti dzivake misha nemaguta avo uye kumutsidzira zvemabhizimisi nokuvakazve mafakitari. VaMitchell vanoti naizvozvo chirongwa cheMarshall Plan icho chakapiwa zita revaimbove gurukota rezvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaGeorge Marshall chakave chirongwa chakabudirira zvikuru. VaMitchell vanoti kubva muna 1945 America yakange ichivaka ushamwari hutsva uye ichibatsira kuunza budiriro munyika idzi, izvo zvavari kungoita nanhasi wese. Kupemberera zuva iri kunoyeuchidza nyika dzese kuti kubatana nekuzvipira kune basa uye zviri kwatiri kuona kuti rugare nokubudirira zvino chengetedzwa zvakakwana kuitira vachauya sure kwedu. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAfriForum riri kuSouth Africa rinoti dare reNorth Gauteng High Court richanzwa nemusi wa10 Chivabvu chikumbiro chavo chekuti mudzimai vevaimbo wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo wediplomatic immunity panyaya vari kupomerwa yekurova chizvarwa chemuSouth Africa muzvare Gabriela Angels muna Nyamavhuvhu gore rapera. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mukodzero dzevanhu uye vachishanda neHuman Rights Watch vadhewa mavhinga.
Kazhinji kuitira kuti idzana kwakanaka pakati penyika nenyika, vatungamiri veimwe nyika vanogona kupa non-diplomatic immunity kana kuchengeredzwa kwevanenge vachishanya vanoremekedzwa veimwewo nyika vanyarikani, kuti pasawana mutemo unogona kuvabata kana kuti vasasungwa zvachose. Vangave vaita njodzi pamugwagwa, vangave vaita mhosva chaiyo inosanganisa chero kuti kurova munhu, vanenge vachinzi hapana chavanogona kuitwa nekuti munyarikani anoremekedzwa akachengetedzwa pamutemo anenge apuwa diplomatic immunity. Zvino diplomatic immunity inoenderana nekuti munhu anenge aine chigaro chipi kunyika iri kushanya.
Kana vasisiri pachigaro chavakanga vari pavakapiwa diplomatic immunity iyi, inobva yaperawo here ipapo kana kuti inoramba ichienderera mberi?
Inogona kupera, asi izvi zvava kubva nemaverengerwo anenge achiitwa mutemo.
Ivo vanenge vaparirwa dzimhosva nevanhu vanenge vaine rudziviriro rwakadai urwu vanozomira papi?
Paya painenge paine diplomatic immunity, zvinenge zvichireva kuti nyika inenge yapa diplomatic immunity ndiyo inenge ichifanira kuti itore mhosva dzese iripe zvinenge zvagatiti, kana kuti munhu apuwa diplomatic immunity atsika matomatisi emunhu munyika yaarishanya. Noda kuti nyika iyoyo yakamupa diplomatic immunity inofanira kuripa, inofanira kuripa vanhu mai vanenge vaine musika.
Tinotenda anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
soku izika disenda.